Love was such an easy. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwandisu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri mchurongwa cha nasi.
UTAMDC vangava vese vangava vese kwakata zvachipoka panyaya yemakakatano akabva pakuvako kweSupreme Court judgment. Vabatana pamwe chete vakabva vatiwa hatishadi kuti parambe pachitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndo yakakosha. Isusu tisu vechidiki.
Vechidiki mubato reMDC neZuro Maneru vakabvuta Morgan Tsvangirai House.
Varaidzwa netaiwo 95% vatadza kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwazvinodzidzisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe 227. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevaviri 7812. Nezuro vanhu vanoita vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvinozana nevatanhatu 6106. Vechidiki mubato reMDC neZuro Maneru vakatora Morgan Tsvangirai House iyo yaimbozikanwa nezita rekuti Harvest House vachiti vaneta nekurwisana kuri kuitwa nemapandi maviri mubato iri. Umwe wevakuru vevechidiki uye vachimirira Highfield East muparamende vaHepmo Chidziva vaudza Studio 7 kuti vechidiki vatora Morgan Tsvangirai House havasi kuti MDC Alliance kana MDCT, asi vanoda kuti bato reMDC rirwire rusunungukoro yavanhu kwete kuswera vachirwisana pachavo. Vachidziva vati vechidiki vatora imba iyi vachabudisa zvichemo zvavo nezvavanoda kuti zviitwe pavachataura nevatori venhau mangwanani anhasi nenguva dza10:00 pamuzinda uyu.
Itika isi yekuti maUTMDC Alliance atora Harvest House, asi maUTAMDC vangava vese vangava rizvikwata zvachipokana panyaya yemakakatano akabva pakuvako kweSupreme Court judgment. Vabatana pamwe chete vakabva vatiwa hatishadi kuti parambe pachitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndo yakakosha. Isusu tisu vechidiki tinofanira kudefina nekusecure nekudefenda future yedu. Saka zvataa kuita pari zvino, aiwa taa kungotora control yemuzinda mukuru webato, toita kuti vatungamiriri vedu vauye vataurirane titsvage waro wekutipedze nyaya yekunetsana iri mukati mebato, tikwanise kuenda mberi tisave vanhu vanoudzirwa zvekuita nebato rinopikisa rezanupf.
Mayuth aya ndiye kuMDCT nekuMDC Alliance ese akabatana
ichokwadi. Saka mayuth ari imomo muHarvest House. Actually MDCT ipati yeMDCT Alliance ka panatapaletwa alain saka mayuta alipo nde MDC
kubapana patishenda mberi zishafamba sei
mangwana mayuta barare profesari pa ofisi sisi wachange wachipa press statement na 10 inenge ichataura zvishoma pamusoro pekuti takufamba tichindepi asi zvakawanda kuti tichabva papa tichinda kuzvinobva mumaorgans emusangano achazosangana kubva pamangwana iroro yekuti musoto uchasangana executive standing committee nenational council vachona dza 2014 zvichiratidza kuti zvinhu zvaakutora direction ipi zvinhu hazvicharambi zvichiita maitikiro azvanga zvichiita ende pachava nerespect hapachisina nyaya dzekunge kudzingana kudzingana kuita sei togadzirisa zvinoda kugadziriswa tokwanisa kufamba tichiinda mberi
pane zvamboti zvataurwa here nevatungamiri vemapato maviri waya MDC Alliance neMDCT
aiwa hapana zvati zvataurwa pari zvino zvizhinji zvinozobuda mukumusure mepress statement ichaitwa mangwana tonzwa kuti ivo vanozvigamuchira vachiti tokwanisa kufamba tichiinda mberi takadaro asi pari zvino munhu mwana wese weMDC akasununguka kuuya pamuzinda wake achiita zvaanoita nekuti ndo patinosanganira ndo patakasiyirwa navatsvangirai saka munhu wese akasununguka kuuya ipapo kuti tivake musangano wedu tisasekwe nedzimwe nyika kana nemamwe mapato tione kuti seMDC takarongeka nyaya iri panapa ndeyekuti kuMDC hapana vari kuramba kuti tine MDC Alliance vanga vari vanga vaine nediiri vanenge vaitire MDC Alliance varoko vanotire MDC Alliance saka tese tinonosangana paMDC Alliance asi tinoda kugadziriswa mapast mistakes edu atinoda kuti tikorekte then tonofamba tiri paMDC Alliance zvakanaka
hapana kumboitika zvebongo zvozvo here kana kuti violence pakutorwa kwaitwa Harvest House uku
mayuta pinda mukati umo hapana kumboitwa zveviolence kutowirirana chaiko nekuti papa chengetwa nemayuti tangowirirana kwatawirirana tabva tawirirana kuti aiwa ngatichipindai tisangane tibatanidze chinhu ichi tikwanise kufamba kuenda mberi tisi tine ramangwana vatsvangirai vachitisiyirira vakati this is not a one generation movement magenerations to generations to come must lead this movement and you see vechidikire nguva inoiyi hatidi kuti tiparare tisina kukwanisa kunge tapinda pautungamiriri the same
avo vange vari umwe wevakuru vevechidiki mubato reMDC Alliance vahepmo chidziva vari parunhare kuHarare nestudio 7 Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi havasi kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa pamusoro penyaya dzemihoro uye kushayikwa kwezvekudzivirira kutapurirana chirwere checoronavirus vachipindura mashoko anyorwa patwitter pemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana ekuti vana vechikoro vazhinji nezuro vakadzokera kuzvikoro zvavo mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawashira Joe vanoti varairidzi vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevarairidzi hazvina kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa Dr. Joe vati varairidzi havasi kuzoenda kubasa kusvika nyaya yemihoro yavo yagadziriswa uye zvikoro zvese zvapiwa zvinhu zvekudzivirira kupararira kwecoronavirus tatadza kubata vanik mangwana kuti tinzwe divi ravo
pavarairidzi avo vanga vachifanira kuti vaende kuzvikoro kumaboarding nokumwe kwavanodzidzisa mushure mokuti vange vachigara kudzimba dzavo varairidzi vanoita iwo 95% vatadza kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa
chavatadzisa kuenda kuzvikoro zvavanodzidzisa chii
chikurukuru ndechekuti varairidzi vanotaura kuti havana mari saka mari dzavo dzekutambira idzi hadzikwani vazhinji vavo havana mari dzokuti vanga vachikwanisa kuti vangakwirawo mabhazi vachienda kubasa uyezve yavo mari yokuti vanodya haipo zvikurukuru zvezvekare ndezvokuti maschool fees akakwirawo maschool fees ava kuita iwo kubva pa25,000 kusvika pa60,000 manje nemari yavarairidzi iyo inongova zvayo 3.8 kunge munhu asina mamwe madeductions vazhinji vakarohwa namadeductions ana nyaradzo ikasara yava kuma 2.6 saka varairidzi mari hadziko dzokuti vakwanisewo kuti vana vavo vangakwanisa vachienda so varairidzi vakawanda vanoita 95% vagara zvavo kudzimba dzavo
varairidzi vachagara kudzimba dzavo kusvika rini nai Dr. Joe
vanotaura kuti vachazokwanisa kunge vachienda kubasa kunge hurumende yavapa mari inokwana mari inokwana imari yavaida yavaitambira mugore ra 2018 inoita iyo US$520 to US$550 saka vakatsika madziro ndopavari hapana kwavari kuenda chimwe zvekare chapa kuti varairidzi vasatirimuka ndochokuti hapana zvati zvaitika uye zvehurumende inoratidza kuti zvikoro zvinovhurwa kana zvaizovhuruyo pasinawo kutesta varairidzi vana vechikoro neancillary staff saka zvinhu zvinotyisawo varairidzi upenyu hwavo uye upenyu hwevana vanodzidzisa nokuti takaona pakavhura maprivate school akatestawo varairidzi pamwe chete navana vechikoro vana vechikoro vakawanda vamwe vakatowanikwa vane utachiona uku hwedenda recovid saka izvezvi zvivari muquarantine saka zvinhu hazvina kumira zvakajeka kuti kana tikazovawo nevanobatwa nechirwere varairidzi vana vanenge vachienda kupi denda iri zvarakatekeshera richakatekeshera kutandavara serunyemba saka ndo zvimwe zvapa kuti varairidzi vati kusvika zvajeka zvataridzawo kuti hurumende inokoshesa upenyu hwavo nehwana vechikoro havakwanisi kunge vachizodini vachienda kuzvikoro
ndizvo here zvatinonzwa kuti vamwe vabereki vari kuda kubhadhara varairidzi mari yekubatsira pamihoro yavo
kuna mamwe maboarding school anoti headmaster navabereki vakagara pasi vabereki vakanga vatenda kuti vanoda kuti vabhadhare maticha anoita $20 pamwedzi wega wega kuti vavandudze mari inotambiriswa nehurumende asi isu sesangano ravarairidzi tinongoti izvi zvine njodzi nokuti varairidzi vanofanira kuti vaone kuti mari haizofi yakaenda kupensheni kana munhu azopedza basa hapana paunozoenda uchitevera vabereki vaya kuti ndini uya waidziwa makati ambodzidzisa vana venyu hurumende payanga isingabhadhari zvakanaka saka isu hatikurudziri zvinhu zvakadaro ende tinoti varairidzi vanenge vaita chibvumirano namahezi dzakadaro vatengesa vamwe varairidzi ngatimirirei kuti hurumende iyo mbune employer ibatsire varairidzi donzvo rokubhadhara varairidzi idonzvo rehurumende
avo vange vari mukuru wesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Tevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vanoti majeri emunyika haana kumira zvakanaka vasikala avo vakabudiswa muusungwa zvondorapfuura mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba vanoti jeri rechikurubhi harina kusiyana nemajeri ava Adolf Hitler hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons amai Meya Kanyezi kana gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa ngatinzwei hurukuro yaitwa navasikala naBlessing Zulu weStudio 7
chikurubhi rakanga riri dzvodzo nenyaya yokuti iyo vakakuna nzvimbo inotaridza kuti haikodzeri kunge ichigarwa nomunhu anorarama sechikurubhi chikurubhi yakafanana nemaconcentration camps aya atinoziva akanga achaitwa naHitler panguva yesecond world war kuGermany uku vanhu vachigara vari matutu namatutu ipapo ndakakwanisa kusangana nevamwe vedu vakanga vaiswa muchitorongo iri kwenguva yakareba
ndivanana ava vasikala
vanasi mahenga hama navatungamira emadzokere avo vari kupika mutorongo kwemakore makumi maviri 20 years vakapomerwa manyepo okuti vakanga vauraya mupurisa kuGlenview. Ndakaona varume ava kuti vakanga vachitambura nokushungurudzika zvikuru kuti ivo vari kunge vari mutirongo ine concentration camp. Asi pasina kana mhosva zvavo yakapara.
Ko munogoti havana mhosva sei vasikala ivo vachiipika?
Nokuti mumagwaro avo zvinongotarizwa kunzi vanozive vamwe vanhu vakanga varipo. Saka vanhu vakauraya ivavo vakanga vachiita work in common purpose naivo. Saka chiripo ndechokuti varume ava vatambudzika zvikuru nokuti havasi kuwana nyaya dzechikafu. Zvekare vari kuita zvemabhuku, vari kuverenga zvakanyanyisa. Saka vanenge vachida matextbooks, maexercise book okunyorera. Vanenge vachida kubhadharirwa mafees avo kuyunivhesiti yavari kuita nawo inonzi Zimbabwe Open University. Paanorara havana machira akakwana. Saka indakatozodzikana ndavasira machira angu ananga ndapinda nawo muchikurubhi concentration camp. Saka kune matambudziko makuru okuti vanhu vese vari muchikurubhi pane kurwarirwa kurwara kukuru kuri kuita vasungwa vari momo vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa, zvakare coronavirus.
Mungatsanangura here zvizere ipapa nezvecovid-19?
Denda iri rakapinda mutongo umu zvakasimba zvikuru kwazvo. Saka kune basa rakakura kuti vana vezimbabwe vazvizive kuti hama dzedu dziri kuchikurubhi valasi mahenga hama navatungamirai madzokere vari kutambura zvikuru. Ini ndakati ndichavabatsira kubhadhara mafees avo okuyunivhesiti kuti vapedzise madhigiri avari kuita. Vamahenga hama vari kudzidza ivo Bachelors of Arts in Religious Studies and Theology Honors neZimbabwe Open University. Vatungamirai madzokere vari kuita BSc Strategic Studies neZimbabwe Open University. Vamahenga hama vamugore rechitatu, vamadzokere vari mugore rechipiri. So vamahenga masarwa negore rimwe benzi. Saka ndakati gore rimwe roro ndichabhadhara fees yavo at once yegore rose. Vamadzokere zvakare ndakati ndichavabatsira kuvabhadharira makore maviri avo asara.
Kandai henyu rekupedzisira vasikana.
Ndinorikumbira rukuru kuna vanhu vose veZimbabwe vari kumativi ese enyika namativi ese kunyika dzakasiyana siyana kuti ngatiisei musoro pamwe sezvizvarwa zveZimbabwe tibatsire avo vamwe vedu vari mutrongo umu vakapinzwa umomo nemhaka yemanyepo yokunzi vakauraya mupurisa kuGlenview. Saka iye zvino vane zvizhinji zvaanoda zvinobva kuchikafu nyangwe nezvokupfeka chaiko kana zvokufuka zvinovatambudza chaizvo, sipo dzokugezesa nezvimwe zvakadaro. Saka tese ngatiisei musoro pamwepo tibatsira nehama dzedu idzi mazvita.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekutorwa pemuzinda weMorgan Tsvangirai House nevechidiki veMDC. Chronicle ine nyaya pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro asi vadzidzi nevarairidzi vachisukirwa kutevedzera mitemo yose yakadzikwa nehurumende kuitira kumisa kupararira kwecoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga nevamwe vose vashamara Studio 7 starangu zvonzi JJ ndiritaura zvakando pano pamuzanza. Ndiri kutaura chinhu ichi ndichiti kubva pakahwina president ava vanonzi vamunangagwa vachipinda pazvigaro kusvikira iye nhasi uno pano paStudio 7 asati ndambonzwa even one supporter yeZANU PF ichitaurawo ichitsigira musangano wayo kana kutsigira president wavo wa imazuri mlangaro nungu ndwa chete ma kuchema chema kwe ma supporters e MDC alanzi chete chete kwa hivyo wanu waka vota wa ya wari ipi kutuwa mbotoa ropa mba studisenyo chete wa ma supporters e MDC alanzi wana wana ufutu wane wana wana
Naskora sei pano pa studio sefe, mashamarari ni watereri vose, dino kumbira chaizu kuti mundi sibisire, mashoko angwa ya mundi udzire owa jobos kala kuti warambe, waka shinga, lima sema shingra waka itaewana. Nganzizo iwoyo munu, haubumiro kusunweta zwakati zwakati, kana wabuda mchengu, waburiswa mchitoks, hapa wose na mwosa. Kana uru mtambo bora, uru mtambo bora, haunzizo, Chirega unatamba bora. Chenda kuno manya. No. Kwa jobu skara murume. Ngawa randarane moyo wawo iwo wo. Lasa dzukere kumashure. Murume. Ndiye anonzi murume chaye chaye. Jobu skara murume. Audhulozo kuita siripa moyo papu. Ni munu. Kwa jobu skara. Musa dzuke kumashure. Rambaye makadaro. Dimdara tuku pama maspe.
Makadini makadini pa studio suve na washamari wadu wose morise yenyu ay isu tunofara shoma sinotiro wazo ndesi rukitika mzimbao zita rango ndini Margaret Mapundu ndiri panu papo loko wanapa dai kumbira kuti mundu sitire mashoko wangu aya kuna wangu nangangwa neti murao Jehova baba waru kumusuru kudenga resibeni Tenga gara vanhu vachichema vana Johana mamundi vachishungurudza vachitwa sei asi nguva ichasvika hai mwana akazvarwa navabereki vakamutakurawo matakurwa atakaitwa twisi minamato yavo yavanoisa kudenga naiyo inonzvikwa inosvika ndinoti dai maitya mwari hama dzangu musashungurudze vamwe vanhu ende musatonge vamwe vanhu kuti chiyero chamunotonga nacho vangu Tuja mcha tungwa nacho. Muzafungu watu mwarea wana kutarisa mwe weso penka. Taifana kubata na tivi chumichimu. Tina mati mwari. Titra kenzira yushu wikudenga. Kwete ijuja munu itashu pano pasi. Munu shisia pano ni marizu osu zinu sara pano. Nizi mwota nizio. Usha mkuru kudenga amata. Gawasiye kushunguru zavani panika. Natinga.
Masirasei pano, imishino ndishamisa nokundishungurudza chinhu wani chokuti ike zvino vakutaura kuti vaiva mubatanidzi wavo mapata akawanda asi kupataisitsana kukonikoti vaiva vasingazivi here kuti aiva mapata akabatanidzwa pamwe chete vairegere kuzvitaura kuti iwoyo chamusaufaniri kuenda kukoti nokuda kwokuti tiri mapata akabatanidzwa ike zvino vovona kuti vari kutotya kutoti izvezvi kana tikazoita 2023 Nika yese inobva yaenda kuna chamisa saka ndozvavari kutya izvozvo. Vana kupe havana monjura dei vangosiyana nazvo. Varega kunyanya kushungurudza vamwe nekuti kushungurudza kwavanotiita vari kuito mainasa mavhoti avo. Nekuti zvavanoita izvi kuti tizvosvika musi 2020 vakadaro handioni sponso pane chinhu chinobuda. Isu ngatingoramba tine zita redu alainzi iroro ndoro rakudzikana nechembere neharahwa saka zvei zvichizonetsa asi kana zvichiita kuti richinjwe asi harichinji ngatirambe tine zita rimwe nomwe une zita rake kana riro rakarejestiwa pakasainiwa kunzi ndo MDC alainzi rogochinjikwechi iyo signature iripo
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutunga miri we America wa Donald Trump vado majaji Amy Barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa ku Supreme Court na Justice Ruth Ginsburg avo vakashaya zvandirapfuura. Judge Barrett avo vane vana vanomwe vange vachidzidzisa zvemutemo pachikoro chepamusoro cheNotre Dame. Mitongo yavakapa mune dzimwe mhosva dzavakatonga inofadza vanhu veRepublican Party. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe zvizhinji pamusoro paJudge Barrett.
Parodi, Judge Richard Barrett vakandoita vechidoko 48 years vane ruzivo chaizvo munyaya dzezvomutemo nokuti vakazvidzidzira zvemutemo izvozvo vakazvipraktisa zvekare vakange vari law clerk secretary wa Supreme Court Justice Judge Anthony Scalia vakashaika vachidzidzavo zvakawanda ikoko pamwe chete pakazonge pakungomewa vatirati vachangopinda kusupreme court ikoko vajudge Kavana vakange varivo vakava vari panhamba 2 yokukwikwidza kuti vapindevo kuinda kusupreme court ikoko saka mudzimai wakazvidzidzirwa akazvipraktizirwa unoruzivo rwokunoita zvaanotarisirwa kunoita mukoti huru yenyika yeamerica asi kuna makakatano anenge aripo anobvawo kuna vamwe vanenge vachiti uyu zvaakuzenge akudomwa nevehurumende yamarepublican saka uchandosvika wobatana navamwe vari kuvana mafungiro akaita seake wobva matongero ake anenge ava okungofevha hurumende iripo nezvainoda izvozvo asi nemaonero angu ini munhu wakazvidiriza ugaone une fundo yake unoruzivo rwake
pane zvimwe here zvambotaurwa pamusoro pajudge Barrett zvinoita kuti vanhu vatye
chitendero chake ndicho chimwe chavanofunga kuti kana ukazoenda ikoko hauzodengerwa wakunoita matongero anoendera nechitendero chako asingachaenderani nekumbiro romutemo weamerica
chamunofunga kuti chakafarirwa navatrump pana judge Barrett chii
chikuru chavakafarira pana judge Barrett ndechokuti munhu wavanoziva achifarira maitiro avo nezvavanofunga nematongero avo munhu wokudivi ravo unou kuvanoti iye wokurit wing uku una mafungiro mamwe akasiyana navamwe vari kuvanonzi kumaleft wing mademokrats uku saka ndozvo vakatarisa maari izvozvo vakazotarisawo futi fundo yake vakazotarisawo futi ruzivo rwake rwenyaya dzemutemo nokwaakamboshanda zvekare asi chikuru chavakatarisa ndechokutivo zvido zvavo vatirambo nepati yavo zvavanoda kuchengetedza amai Barrett vangazondozviita here kana vava mukuti imomo nokuti vamajaji ari kudirana mai Barrett vanenge vava vari vashanu saka amai Barrett vakaitwa ikoko zvekare vanenge vava vatanhatu pamajaji mapfumbamwe saka nyaya dzikaendeswa kukoti nevekudivi rehurumende navatrump dzinenge dzaakuzotongewa kana kutarwa zvichienderana nezvavanoda saka ndo zvimwe zvavakatarisa izvozvo kuti munhu wakaita sei nyaya dzaakambotonga akatara dzakarerekera kupi dzakarerekera kubato ravo here kana kuti dzakarerekera kubato risiri ravo ndo zvimwe zvavakatarisa mukati imomo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 Remerwa kambo kanobva kumutakabvu Simon Chimbetu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vechidiki mubato reMDC neZuro Manheru vakabvuta Morgan Tsvangirai House rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwavanodzidzisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ini ndine Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.